Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 25/2024 makatirira ku studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly. Mutungamiri wenyika opa madzishe zvikakarara zvemotokari. Nengo yeparamende yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaHepmo Chidziva vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekubata chibharo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vari kutarisirwa manheru ano kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly kuNew York vakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vamunangagwa kekutanga kubva zvavatanga kutungamira nyika muna 2017 vakati vakabatikana nebasa nekudaro havana kuenda kumusangano weUnited Nations uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi nezviri kutarisirwawo kuti zvichataurwa navashava tabata mutori wedu wenhau Taboka Ncube ari kuNew York.
Tatasira kuti vashava vachataura manheru ano hapasati panyatsozivikanwa kuti vachataura nguvai asi ndivo vachange vari vekupedzisira kutaura muzuva ranhasi pavatungamiri vachataura.
Sei vari kutaura pekupedzisira?
Chaito kuti vachinje nguva yavo inyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukwanisa kuti vauye kumusangano uyu. Saka United Nations inokoshesa vatungamiriri zvekuti inobayati kana mutungamiri wenyika asipo nguva dzekutaura kwenyika iyoyo dzinogona kuchinjwa kuti munhu anenge akamirira mutungamiri wenyika iyoyo asatangire vamwe vatungamiri vedzimwe nyika kutaura.
Ndezvipi zviri kutarisirwa kuti zvichataurwawo navashava nhasi?
Vashava vari kutarisirwa kuti vangabata nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete nevamwe vanhu nemakambani emuZimbabwe. Uyezve vari kutarisirwa kuti vangazobatawo nenyaya yekuti Africa inge ichipinda muUnited Nations Security Council sezvo iri nyaya yavava nenguva vachikurudzira kuti inge ichiitwa.
Ndevapi vamwe vatungamiri vataurawo nhasi?
Vamwe vatungamiri vataura nhasi pane mutungamiri wekuUkraine uko kune hondo tinoziva vakawanda vari kutevera nyaya yeUkraine neRussia vaZelensky. Vamwewo vataura vanosanganisirawo mutungamiri wekuNamibia vachangobva kutaura uyezve nemutungamiri wekuDemocratic Republic of Congo ndivo vachangobvawo kutaura vaFelix Tshisekedi pakati pevamwe vatungamiriri vanobva kunyika dzakasiyana siyana.
Mutori wedu wenhau weStudio 7 Taboka Ncube ari parunare kuNew York. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa madzishe zvikakarara zvemotokari makumi mapfumbamwe dzerudzi rweIsuzu. Danho iri rashorwa zvikuru nevakawanda vachiti nyika haichazive zvakakosha nezvisina. Costa Nkomo anotipanya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare pachiitiko chekupa madzishe motikari vamunangagwa vati hurumende yavo ine gwarara yakatara rinotarisa kugara zvakanaka kwemadzishe zvinosanganisira kuwana motikari dzekufambisa kuisirwa magetsi nemvura pamisha yavo nezvimwewo izvo zvichaita kuti basa remadzishe rive nyore.
The facility ensures that the chiefs can
motokari idzi dzichaita kuti madzishe aite basa rao nemazvo uye pasina zvinovhiringidza. Hurumende yangu icharamba ichiita zvakaita seizvi kusimudzira magariro akanaka emadzimambo edu.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwamashoko mune chimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaDarlington Chigumbu vashora zvikuru hurumende yavamunangagwa vachiti haichazive zvakakosha nezvisina kuvana veZimbabwe. Vatiwo nzara iri munyika ndicho chinhu chinofanira kutarisiswa nehurumende yombomisa zvokugoverana motikari panguva iyo vanhu vari kutambura.
Ndinoona sekuti takutira dambudziko senyika when it comes kunyaya yatingati pachirungu prioritization. Ndinoona tinogore renzara. Hatigoni kuramba tichingoti gore rega rega here tiri kungopa machief motikari. Iyo vanhu vari kufane nzara. Hamugone kuti mumba vana vari kufane nzara baba vatinotenga zvavo sutu. Aiwa hazvigone kudaro.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paTswane University kuSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vatiwo zvaitwa nehurumende zvichawedzera ronda panyaya dzehupfumi kunyanya kupera kwemari yekunze iyo yavanoti yakakosha zvikuru kuti nyika isumudzire upfumi hwayo.
Mari iyo iyi inozokonzesa kusadzikama kwemitengo munyika kusadzikama kweupfumi hwenyika. Tozoona rate yakuita chamuramba mhuru ndozvinochiitika nekuti mota idzi dzinoda kushandisa foreign currency kudzitenge. Zatona chipedza foreign currency iri munyika ma US dollar aya chitenga chi dzimotokari medzisiro tosara tisina forex yakawanda rate yakutiza.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati vamunangagwa vari kutenga rutsigiro kumadzimambo nekuvapa dzimotikari.
Saka izvo zvaitika izvi tinogona kuzvitora kuti mutungamiriri wenyika ari kutenga rutsigiro asi ari kutenga rutsigiro rachishandisa madzimambo bhozi madzimambo nenyaya yekuti vane simba rekutonga matunhu avo vanoteererwa nenyaya dzetsika nemagariro dzedu ndo vachataura vachizadzisa zvishuviro zvemukuru wenyika kune vanhu vese vakasiyana-siyana.
Asi mumwe wemadzishapo wamotikari nhasi vaNelson Murandu vekumasvingo kana kuti mambo nemauzhe vaudza Studio 7 kuti hapana bato rinogona kuvatenga nokuti ndivo varidzi venyika.
Isu tagara madzimambo hatina zvokuti tinonzi tingatengwa nokuti nyika yagara ndedu isati votegwi. Hatina zvatombodzi kwai tinospinda panyaya dzepolitics nokuti nevekadayangwa kukava opposition uri mujurisdiction yangu unongova munhu ari pasi poutungamiriri hwangu.
Mambo Andrew Bvute vekumberengwa vatiwo motikari idzi dzinoshanda basa rakaita sekutakura varwere kuvaendesa kuzvipatara sezvo kumaruwa kusina motikari dzinotakura varwere.
Ini ndatakura vanhu vachiponera mumota yangu vanogwadziwa nematumbu tichienda navo kumakliniki kuzvipatara free of charge handivabhadharisi. Vanogwara zvikuru ndiro basa redzimota idzodzidzi. Vagwere vanogwara kumamisha maambulensi akurumidzi samambo ndidzo mota dzinotoita samaambulensi.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakaudza paramende masvondo mashoma apfuura kuti mari inosvika mamiriyoni 16 emadhora ekuamerica akashandiswa kutenga motokari dzemadzishe haina kunge iri mubhajeti regore rino. Asi vamunangagwa vati madzishe anofanira kutengerwa motokari pamakore mashanu ega ega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Veruzhinji munyika vanoti kupera simba kwemari yeZimbabwe gold kana kuti zig kuri kuita kuti upenyu huvaomere sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru uko mioro yavo isiri kuwedzerwa. Izvi zviriku viringidzawo vemabhizimisi avo varikuti vanogona kuvhara kana hurumende ikasagadzirisa zvino. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mazuva ano zvitoro zvizhinji munyika zvichatambira mari yezegi, uye zvitoro zvishoma zvichiri kutambira mari iyi zviri kukwidza mitengo yezvinhu zvakanyanyisa. Izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda vatadze kutenga zvinhu muzvitoro izvi. Kunyange zviri pachena kuti mari yezegi iri kupera simba pamisika yeveruzhinji, bhanga guru renyika riri kuramba rakatsika madziro richiti dhora rekuAmerica rinotengwa nemazigi 13 nezviga zvipfumbamwe, asi pamukoto richitengwa nemazigi kudarika zvakapetwa kaviri pamutengo uri pamutemo. Mumwe mushandi anotambira zigi, amai Eva Nice Moyo, vanoti izvi zvavaomesera sezvo mari yavo yave kutenga zvinhu zvishoma.
Because pamwe pachona vazhinji tiri kutambira mari iri mumazigi machona. Kana waenda kusupermarket sanga kunana OK, unosvika price ichinzi iri kudiscountwa kana munhu achitenga nemaus dollar, but kana achitenga nemazigi inenge yakakwira.
Dambudziko rakatarisana naamai Moyo idambudziko rakatarisana nemamiriyoni evanhu munyika vari kuti vari kuomerwa neupenyu sezvo mari yakaunzwa nehurumende iri kupera simba nguva dzose. Izvo zviri kuita kuti mitengo yezvinhu ivadhurire. Munyori mukuru mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vaudza Studio 7 kuti kushaya simba kwezigi kwaisa vashandi pakaoma.
Zvobetsa vashandi vakawanda ndezvekuti tochema kupi, tochema kuhurumende here? Tikaita zvokunodemonstrira tinosungwa tinorohwa. Totengwa hakuna mwari here nekuti mwari mhinduro yacho inotora nguva isati yauya.
Munyori mukuru musangano runomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions FCTU vaJapet Moyo vaudzawo Studio 7 kuti dambudziko raitika munyika nderekuti hapana kuwirirana munyika pakati pemashandisirwo ezi.
Zvinoreva manje ndezvekuti kana solution yacho hatigoni kuwirirana because vamwe vari kuti hapana chakashata, vamwe vari kuti zvinhu zvanyangara.
Mukuru werimwe sangano runomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaInnocent Tapiwa Marimo vanoti vakatoomerwawo nezviri kuitika munyaya dzemari yemunyika.
Kwidza watiri kuita mitengo yemagoods nemaservices hatisi kuwana profit from pazviri, asi kukwidza mitengo kuti tikwanisewo kusurvive. Mukatarisa izvezvi kumhanyisa kwatinoita mabhizimusi edu, magetsi ari kutonetsa ende tinenge tichida mari dzakawanda wanda USD yekutenga fuel.
Gurukota rinoa nezvemaindustry nemabhizimisi vaMangaliso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti havasati vaona gwaro rakanyorwa neRI set. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna gavhuna webhanga guru renyika Dr John Mushayavanhu, asi vachinyora mubepanhau reThe Sunday Mail Dr Mushayavanhu vakazivisa kuti vachatora matanho akawanda ekudzikamisa zigi. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi zvakare varichipanga mazano webhanga guru renyika vaPersistence Kwanyanya vaudza Studio 7 kuti Monetary Policy Committee RBZ ichasangana nechishanu ichipangana mazano pamusoro pedambudziko rokupera simba kwezigi.
Chabuta musi wechishanu watakatarisana nawo pachigarwa dare iroro reMonetary Policy Committee. Tazogara dare reMonetary Policy Committee tinotarisira kuti haakuzonosvika kumuvhuro tenge taakutoziva kuti chichaitika.
Akaparurwa zigi rakambotambirwa nevakawanda, asi rakatanga kushaya simba sezvo uremu hwaro hwange husiri kusanduka. Musi waparurwa zigi dhora rimwe chete rekuAmerica raitenga mazigi 13.56, asi nhasi range richitenga mazigi 13.98, pamukoto richitenga mazigi 30 kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumiriri weGlenview North mudare reParamende vaHepmore Comrade Vondo Chidziva vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi. VaChidziva vanova nhengo yechikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change chinotungamirwa navaWashington Ncube vari kupomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 16 chibharo. Kuti tinzwe zvaitika mudare, tabata gweta remwana ari kunzi akabatwa chibharo uyu vaTakunda Jacob.
Vachidziva vakabatwa nezuro vakarara vari mukastedi yemapurisa, saka taenda navo kucourt house initial remand inova iye inenge iri state appearance yekusvika pacourt kana vachinge vapesana nenyaya yavo kupomerwa. Saka data process yedzi zvonekwa yakakodzera kuna koti. Saka mukoti naona kuti chikonzakutanga achitangopiwa next 3 months.
Vanzi vadzoke kudare riini chaizvo?
Saka next 3 months tichatapiwa October 8 then iwo vachiziva vabva vakumandwa incastles. Tichireva izvo kuti vanoenda nevanhu vezpcs ndokwavanenge vakachengetwa ikoko.
Ko, kana vachida kupuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba vanoita sei?
Kana vachinge vaine chinangwa kana shungu yekuda kuwana bheu vanenge vakufanira kuapply bheu ravo kubva kuhighcourt.
Gweta Vatakunda Jacob vari parunare muHarare. Vateereri, kana muchida kuona nhau dzedu dzichangoburwa, endai paWhatsApp modzvinya pakanzi VOA Shona. Mobatana nevamwe pama WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Apo pasi rose riri kucherechedza vhiki rekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Climate Action Week vakaremara munyika vanoti vari kusangana nematambudziko akawanda anobva mukushanduka kwemamiriro ekunze. Mutoreri wenhau Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vakaremara vanoti munguva ino yenzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze upenyu hwavo hwatonyanya kuoma. Mumwe wevakadai anogara mudhorobha remasvingo amai chetai munharaunda avo vasingaoni vanoti nzara iriko iyi yave kupa kuti vararame nekupema.
Ndatimakore ano hatina chatiri kuwana saka tichitenderera mukati mamasango hatina chatiri kuwana mwanangu. Tingava chikafu hazvose kupfeka vana vechikoro tongozvionera. Ini mwanangu zvandiri kutoita izvezvi zvinondibetsera pachinambo chokugara pamba usina kana chokubata.
Vamwe vakaremara vanotiwo pakaita mafashamo emvura upenyu hwavo hunenge huri mujodzi sezvo vasingakwanisi kukurumidza kutiza zvinoita vamwe. Amai Gladys Maringire avakaremara uye vane vana vavo vanofamba nemauche vanoti munguva yekunaya vanenge vakatobatira hura mumaoko.
Iko zvezvi muchaona panguva ino yokunaya kwemvura hatigoni kuvambuka mabridge kumbo zvidzimba kumusha uko zviri kutopinda mvura hazvina kana namadhoho asi moti munobetseranhu vakaremara vari kunayawa vari muzvidzimba izvozvo.
Muzvare Agnes Gurune anoshanda mubazi rezvedzidzo avo vane usvope vanotiwo kunze kukapisisa zvinogona kukonzera kuti vaite chirwere chegomarara.
Saka tiri kungoti isusu sevanhu vane albinism zviri kutiremera zviri kutirwadza kuti tichashanda tiri muzuva zviri kutinetsa zvakare.
Nyanzvi dzinoti kushandekwa kwemamiriro ekunze kunonyanya kukonzerwa nemabasa anoitwa nevanhu mune zveupfumi hwenyika semumaindastri munenge muchibudiswa hutsi hwakawanda uye kushandiswa kwemarasha. Zvimwe zvinokonzera kushandekwa kwemamiriro ekunze kutemwa kwemiti. Mumwe anoshanda munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze vaSidney Chisi vesangano reRainer Trust vanoti vakaremara havasi kupinzwa muzvirongwa zvekurwisa dambudziko iri.
Tinokwanisa kuunganidza zvinhu zvakawanda asi nenyaya dzecorruption zvimwe zvona hazvisvike kune vanhu ivavo vanenge vari varwere asi vanhu vanenge vaunganidza mari muzita revanhu vane hurema.
Mudzidzi wepachikoro cheUniversity of Zimbabwe chinoona nezvenjodzi kana kuti risk and disaster management Muzvare Faith Zvomuya vanofamba nevoche vanoti
zvakanyanyokosha chinofanira kuti chiitwe kuti vabatsirike munguva yemafashama nemamwe madisasters angangodaro akonzereswa neclimate change idisaster education kunaiko kudzidziswa nezvemadisasters.
Vanomirira vakaremara munyika kuAfrican Union vanyasha nhau vanoti hurumende inofanira kupinza vakaremara muzvirongwa zvayo zvekurwisa kushandukwa kwemamiriro ekunze.
Vanofanira kuva nemapolicies ano
in courage, umende edu, ma departments osa anona nezvema droughts, nezvema cyclones, nezve climate change, vamirire kunze kuti information ngasvike kune vese vakare mara.
Mukuru webazi rinoona nezvekubatsira vanhu munguva dzenjodzi, Rescue Protection Unit, vari munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo, vaadmopa zvakavambwa vanoti mutemo wehurumende ndewekuti hapana anofanira kusaririra kumashure.
Pamusoro pezvo tine food distribution mitigation strategy yetinovata mu second blitz. Tichinotenderera tichiona kuti vanhu vari kupiwa sei, vari kupuwa zvine mwerere, vari kubatwa sei. Tiri kusangana nevanhu vakasiyana siyana, kusanganisira nevane hurema.
Gore rino mhemberero dzeClimate Week dziri kuitwa pari zvino kumuzinda weUnited Nations muNew York kumucheto wemusangano wevatungamiriri wenyika weGeneral Assembly. Urongwa uhu hwakatanga musi wa22 Gunyana uchipera musi wa29 mwedzi uno. Pane zvirongwa zvinodarika mazana matanhatu zviri kuitwa kuNew York nemasangano akazvimirira oga, hurumende nevamwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu veAmnesty International vaburitsa ongororo yavakaita muKenya vakati vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo havafaniri kupfurwa nemapurisa. Mapurisa emunyika iyi ari kupomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu 50 vairatidzira muna Chikumi vachiti vainge vasiri kufara nemamiriro ezveupfumi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita mitambo yekusetsa vanhu, Lenmo Jonasi neZuro, akatora chidano chechishanu makwikwi mafinals eAmerica's Got Talent kana kuti AGT season 19. Jonasi akakundwa nemuimbi wekuIndiana muno muAmerica, Richard Goodell, uyo akawana mari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora. Jonasi asvika munyika nhasi umo ari kutarisirwa kunge ari pagungano revanoita zvekusetsa vanhu reShoko Comedy Night muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo nekusetsa vanhu muAmerica, Alfred Kainga, audza Marvelous Mshanganya uye weStudio 7 kuti ari kufara nezvakaitwa naJonasi kumakwikwi aya.
Tinoti makorokoto makuru chayo chayo, zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvinofadza zvaakaita kutopinda mutop 5 imomo. Ibasa huru raakatobata rekutosimudzira nyika yedu yeZimbabwe, saka ndinofara nazvo chaizvo.
Zviri nyore here kuita basa irori rekusetsa vanhu?
Vanhu havachazozvinzwisise kuti ritori basa hombe chairo chairo, nekuti tiri kutaura kusetsa vanhu nerimwe rudzi, handiti rudzi rwechirungu. Saka kuti tinyatsonzwisisa culture yavo, tinyatsovasetsa, chiri chihombe, chinhu chisingatarisirwe pasi. Saka akatogona zvinoshamisa ipo paya.
Tiri kuona kuti pari zvino asvika kuZimbabwe uyezve achange ari paShoko Festival mangwana. Muchaona achitambirwa sei semaonero enyu?
Ipapo handisi kunyatsoziva kuti achatambirwa sei, nekuti vamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kumufarira, vamwe vari kumushoropodza. Asi ini ndinoona kunge vaya vari kushoropodza havasi kunyatsonzwisisa kuti maasi kusekesa vanhu. So pane zvimwe zvinhu zvinogona kutaurika zvamunenge muchifunga kuti zviri kushoresa nyika, asi kungori kusekesa vanhu. Hapana chinhu chakaipa chandakaona chaakaita, saka naka ndinovimba vachamugamuchira zvakanaka.
Mungamupa mazwi eshingizo api?
Ngaaramba ainacho, ngaaramba achichimhanya chinhu ichi, nekuti atoratidza kuti atochigona. Vari kumufarira kune nyika dzakawanda muno muAmerica nekune dzimwe nyika dzakadaro, vakatogamuchira komedi yake vakaifarira. Saka ngaaramba achimhanyisa akadaro, nekuti ari kutaura nyaya yake yeupenyu hwake nemaonero ake. Saka hatisingamushoropodze kuti wazoitaurirei wakadaro, nekuti ndo maonero ake enyaya yake nekukura kwaakaita.
Tinoonawo kuti imi munoita zvekusetsa vanhu, zvino. Mune zvirongwa zvipi zvamakatarisana nazvo pari zvino?
Iye zvino ndiri kugadzirira kufilma special. Pakupera kwegore tinenge tarekodha special ne one of the big networks emuno maAmerica. Handisati ndakubvumidzwa kutaura kuti network ipi, but ichange iri network guru chaiyo, saka ndoo zvatiri kuronga pari zvino.
Vamwe vangati zvinobhadhara here zvokusetsa vanhu izvi?
Unoziva basa redu iri, haupindi uchiti uda kubhadharwa, haupindi uchiti uda kutsvaga mari yakawanda, asi ukaramba wakachibata ukachigona zvinobhadhara chaizvo. Mungangofonera kana mai vangu vanokudzai kuti ndikutengetwai.
Tinoona kuti manga mutori nemimwe mitambo yamukubva kwairi. Mamuri kubva kupi?
Ndokutobva kuSeattle, Washington izvezvi. Ndokwatanga tiri basa tiri ikoko. Saka izvo tambodzoka kumba tombozorora. Asi weekend ino tinenge tichirova futi zvakare tiri muno muDallas, Texas.
Vamwe vangada kuzoti makatanga sei zvekuda kusetsa vanhu izvi?
Ini ndingati ndakazvitanga ndiri kuchikoro chaiko kuPrince Edward tichingosekesa vanhu, but hatina kumbobvira taziva kuti chinhu chatingazokwanisa kuita kutoraramisa mhuri neupenyu. But pandakazouya kuno back kuma 2000 ndo pandakaonawo kuti inga chitori chinhu chandinokwanisa kuita, vanhu vachitoseka ndo kutotanga kwandakaita. Saka ini ndakauya kuno 2000 asi ndakazotanga kuita basa iri 2005.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanoawana papi?
Vanogona kuti follow up masocial media pages pedu. Masocial media pages angu ese akafanana mazita, paTikTok, paInstagram, paFacebook nepaTwitter yaakunzi X mazivano. Vanongondiona vanongotaipa kuti Alfred Kainga, rinobva rabuda vanobva vandiwana.
Alfred Kainga achitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Munyika munonga murege nyaya yekungoisa politics pose pose. Tana mapolitical prices mumashops. Tine mapolitical compartments anogadzikwa namapolitician edu zvatanda zvinana youth, women chakuti chakuti, war veterans, zvikazodi zvikati, zvose zvazvibetseri. Chine basa ndechokuita kuti nyika iraniwe on merit. Munhu anokwanisa kuita chinhu nyangwe ne99 years rekaite chinhu, kusangogadzira zvinhu. Zvimakombatimenti zvisina zvinobetsera nyika, zvisina kwazvinoendesa nyika.
Madzisha ari kupiwa mota nhasi nehurumende. Iyo nyika yakaora zvayakaita izvi, madzisha achipiwa dzimotikari. Izvo zvinongova pachina kuti hurumende mari inenge iinayo, asi inoda kushandiswa mumadhira akaora. Ino vari vanhu vane chido nenyika yavo zvakainakanaka, vangadai zvezvizvi dzimwe mari dzavanodai kutambisa dzingadai dzichiiswa muzvipatara mishonga, vanhu vachirapawo vachirarama, kwete zvekuti vanhu vanoswera kufira muzvipatara nezvimwe zvirwere zvisingaurayi. Nyika ichinzi haina mishonga, asi mota dzichingotengwa dzichipiwa vanhu. Vana chivhayo vachizowanikwa vaine ma40 million dzakainda, dziri dzimari dzehuori. Munhu wacho asingasungwi, mari dzacho dzisingatorwi. Marodhi hatina, maticha haasi kubhadharwa, manesa haasi kubhadharwa. Saka kutonga kwacho kuri papi kana uri kuchiramba uchingotekeshera kudai?
Nyika yedu inenge basket ratizira rinoti uku rinorupa uku rinorudunuka. Shuwa shuwa mukuru wenyika otlaukwira ndege rekuti aende kusummit yakakosha kudaro akarinda chituro. Anotya kuti akadzoka kubva uko anouya akatorerwa chituro here, anoona chituro chagarwa here. Zvakaoma nyika yedu shuwa, dai Mwari apindira shuwa, nekuti hei tatambura semuno South Africa chaimo. Hamuchagariki, mapurisa anogara chinetsa chita wakitina gonzo everyday. Kumusha kwacho naana kuna mabasa. Saka zvakaoma hazvo. Mashoko andotaura hurumende yamanzwa avo shuwa, nekuti hei dai vatibatsira tatambura. Zvotenda.
Pastudio apo makadi tiburitsewo pamhepo. Ndidi sabhuku mondoro kwanyamwe yeda kuno. Manyanya ana mavhaza pasi paredhiyo. ZBC ana mavhaza, studio ana mavhaza. Achinjai maitiro kumana.
Masura sei pastudio pano. Mono wangu ngoti vanhu vano vekuMozambique ngavarapiwe zvakasununguka munyika yekwedu yeZimbabwe. Nesuwo tinorapiwawo vanhu vakasununguka patiri munyika yeSouth Africa munomu. Vanotirapa, saka musatombofunga zvemushonga kuti inopera. Vanhu ngavarapwe chete.
baba wewanu, baba chino gurei. Chandino kumbisa ngani, ngati shinure iwarume. Upfumi wakungo shandisi kwa makawana mazuwa ima election. Majaji wakanga wachipu wa motikari nezimba. Wamunanga kwa wari kungo pavanu zinu, maringeno kuda kutsaka utsijio. Kusupport kwa mazimambo, wari kubadarirwa. Kusupport wamunanga kwa. Hakuna mambo unotunga mina tsika ze chuanu. Uno gamuchira zinu zwe simende zinu zwe chino kuzakata sa zwe zwe. Mazimambo majinji kana kutonga kwa chua, ungachitonga heri. Ungatonga uchiti zanu pia viru ushaisha ndiani. Ungatonga uchiti mnanga kwa uru ushaisha ndiani. Iyo wachipu wa motikari wachini zindiri kukupai motikari. Matitu kuta wana choko wali chiripo mazimambo matengwa mashanduka mapanduka. Mavamutika ze kaucha. Matengwa mapara ze chuanu.
Izo ifungwa zeva tereredu zisine nesu se Studio 7. Musa kanganu utera chirongwa chedu che Live Talk apo tirugu ndirambiri chitarisa zuri kubuda ku United Nations General Assembly. Tasuka kumagumu chirongwa chedu ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndo kisa yamina ntunga milinkomo munaoze isendebele.
So kuhisika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 25 kumpandula 2024. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uyaqhubeka umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly e-New York khonapha eMelika. Omele umongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Frederick Shava ekhangelelwe ukwethula amazwi akhe namuhla.
Silokubonga kakhulu ngoba vele thina ama-chief uma wathi ukuthi ukhipha ama wathi ngela transport bekunzima ngekufunga.
Uhulumende kaMnangagwa uthengela izinduna izimota ngesikhathi eleZimbabwe lidinga imali edlula ama-billion amathathu amadola eMelika eyokuthengela abalambayo ukudla.
Yona ngokwayo kayisiyo kudla iuria yokuncedisa ukuthi inkomo zenelise ukugaya ukudla.
Uwisa ezimathonsi ugogo ofelwe zinkomo zakhe zonke eziyisishiyangalombili kwasala amathole amabili kuphela. Ngemva kokudla ukudla kwezifuyo okwaziwa ngokuthi yinapitapi 98. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaqhubeka umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly edolobheni le-New York khonapha eMelika namuhla. Omele umongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Frederick Shava, ongumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ekhangelelwe ukwethula amazwi akhe namuhla. UMnangagwa kabuyanga emhlanganweni lo ngoba esithi uphathekile. Ukuze sizwe okunengi okwenzakalayo kulomhlangano namuhla, silentathele izindaba yeStudio 7. Utaboka Ncube. Taboka, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yeah, ngiyabonga ntungameli.
Yeah, ungasichasisela kwenzakalani namuhla?
Namuhla bayaqhubeka phambili abakhokheli bamazwe omhlaba oku ixoxoxa ngendaba ezijeneyo ezikhangelane lamazwe omhlaba. Kodwa umuntu obenguye okhangelele ngabantu abaningi kakhulu njalo okhulume namhlanje ekuseni ngumongameli wale Ukraine umnumzana Zelensky, njengoba sikwazi ukuthi sekuneminyaka emibili kulempi elizweni lakhe. Ubekhuluma-ke ngodaba olwe-nuclear esithi uyabonga kakhulu ukuthi inhlanganiso ye-United Nations labanye abakhokheli bonke bavumelana kusivumelwano sokuthi kuvikeleke ama-nuclear plant ase-Ukraine esithi ama-nuclear indawo ze-nuclear lezi ziyingozi kakhulu nxa zingahlaselwa zilakho ukuthi ziphazamise kakhulu i-Europe yonke kumbe umhlaba wonke nje jikelele. Yiwo ke amazwi akhe amakhulu abewakhuluma njalo ekhuthaza abantu amazwi omhlaba ukuthi aqhubekele phambili esekela ilizwe lakhe ngalesi sikhathi sekulenye impi esihlupha e-Middle East.
Ubaba Frederick Shaba onguye omela umongameli Mnangagwa emhlanganweni lo okhangelelwe ukukhuluma namuhla. Uza khuluma sikhathi bani njalo kuyini esingakukhangelela kumbi kwakhe?
Umnumzana Shaba okhangelele ukuthi uza khuluma ebusuku namhlanje njalo nguye umuntu ozakuba ngowokugcina. IZimbabwe ibifake ukuthi iza ayisoze ibe ngeyokugcina kodwa ngenxa yokuthi umongameli umnumzana Mnangagwa kasafikanga bahle bayidlulisela ke phambili ukuthi uzakhuluma ekugcineni ngemva kwabakhokheli bonke. Njalo ukhangelelwe ukuthi engaphatha udaba lwezijeziso zomnotho lapho akhangelelwe ukuthi uza kuba ekhuthaza ukuthi kwesulwe izijeziso ezetheswa umongameli Mnangagwa kanye lamankampani labanye abalichumi. Njalo ukhangelelwe ukuthi engakhuluma njalo ngodaba olokuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika lawo enelise ukuthi angene kwi-United Nations Security Council okuludaba olukhulunywe njalo ngumnumzana Ramaphosa umongameli wakwele South Africa izolo.
Okokugcina Taboka, siyazi umongameli Mnangagwa ubehlele ukwenza imihlangano thize ehlangana lezizalwane zeZimbabwe labo somabhizimusi. Isakhona yini limhlangano?
Imihlangano eminingi ayisaqhutshwanga. Ubekhangelele ukuthi ngovulo bekufanele abe eqhuba umhlangano labo somabhizimusi kodwa lowo mhlangano ogcineke usumiswa. Njalo kujwayelekile ukuthi ngezinye izikhathi kulabantu abayabe betshengisela bephandle lapha akula abeZimbabwe kodwa bakhona abatshengisele ngomgqibelo besima lohulumende kamnumzana Mnangagwa. Akula mihlangano ecacayo sibili eveza ukuthi iyaqhubekela phambili. Eminingi imisiwe ngenxa yokuthi kayifenelisanga ukuthi abuye. Njalo kulezinye eziphatha amandla zikahulumende weZimbabwe ebezilapha eNew York esezisukile zabuyela-ke ekhaya umhlangano ongakapheli ngenxa yokuba yena engayifenelisanga ukuthi afike eNew York.
Hayi, ikwakalulwama chinongona Toboka.
Hayi, Toboka kwazo Nkomo.
Siyabonga uTaboka Ncube intathelizindaba ye Studio 7 besikhuluma ke laye lapho ese United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usenikeze izinduna izimota zohlobo lwama-Isuzu ama-Double Cabs ngesikhathi eZimbabwe libhekane lendlala esabisayo edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Okwamanje eZimbabwe lidinga imali edlula amabhiliyoni aseMelika amathathu i-3.3 billion yokuthengela abalambayo ukudla. Abaphikisayo bathi sokunguthaphutshiye kuhulumende kaMnangagwa owanika izinduna ezinye izimota ngohlolanja lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Izimota lezi ezibiza izigidi ezilitshumi lasithupha 16 million ziyingxenye yalezo ezithengwe nguhulumende kungela mali ebekwe eceleni eyokuzithenga. Kodwa ke uMnangagwa onike izinduna imota lezi namuhla eHarare uthe kuqakathekile ukuba inkokheli zomdabu zibe lezimota zokuthwalela uzulu ukudla lokuqhuba eminye imisebenzi.
Facility ensures that the chiefs can carry out their critical duties.
Imota lezi zizakwenza ukuba induna zenze umsebenzi wazo kuhle. Uhulumende wami uzaqhubeka esipha okuningi okufana nalokhu ukuze induna zethu ziphile ngcono.
Induna uWadalala eMawaba eGwanda uchele iStudio 7 ukuba bathakazelela izimoto lezi.
Sinokubonga kakhulu ngoba vele thina amachifu kumawadi ukuthi kuphutha amawadi ongela transport bekunzima bekubuhlungu.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi imali ethenge izimoto lezi bekumele isetshenziswe ukuthengela abalambayo ukudla. Omunye wabasola okwenze uhulumende ngumnumzana Divine Hobe owebandla le Nationalist Alliance Party.
Kahle kahle nje indlela eqondileyo ukuthi izinduna ngabe ziyathola amandla alokwenza lama natural resources ezigaba zabo. Ukwenzela ukuthi izigaba zabo zithuthuke bekwansi kwalesikhwama semali esivela kulawa ma resources. Okuzagcina kubangela ukuthi ukuthengelwa izimota lokhu lokuphila ngani ngabantu abaphiwayo njengeziphepheli kuyabe kungekho bengabantu abakwanisa ukuphila okulenhlonipho kulesithunzi.
Okunhlanganiso ye-Democratic Forum umnumzana Zibusiso Dube yena uthi kumele uhulumende abekwazi okuqakathekileyo ngesikhathi sendlala.
Kumele uhulumende yase imali endaweni eziqakathekileyo, hathi kufuna ukuba apha ukudla khona kule ndlala engayo. Akumele kulungiswe lokho.
Uhulumende weZimbabwe lonyaka waphanyeka isicelo sokuncediswa ekudingeni imali yokuthenga ukudla kwabalambayo kunhlanganiso ezishiyeneyo ezigoqela e-United Nations. Loba kunjalo, kukhanya uhulumende eqhubeka ngezinye inhlelo ezisebenzisa imali eningi elizwe ezifana lokuthengela izinduna izimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Omela isigaba seGlenview edale lePhalamende njalo elilunga leTRC umnumzana Happy Mochi Ziva obotshwe izolo uvikwa emiswe emthethandaba lamuhla. Kucala aletheswayo elokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lasithupha, njalo uzaphindela emthethwandaba mhlaka 8 ngenyanga ezayo. Ukhangelelwe ukukhalaza edale le-High Court ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Wondongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale lamalunga e-TRC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso i-bail futhi uhlukuluzwa ngenxa yesimo sakhe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ngalolu daba.
Umbalisi uWondongwa okwakuqala kumele simkhangele khona lanxa thina siyi-ATUS sikhuluma ngokuthi lilunga lethu ngumuntu ogogekileyo osebenzisa i-artificial leg, osebenzisa i-artificial hands. Nxa esejele ugeziswa nzima, ugeziswa mbani, ngoba ukugeza uyancediswa ngunkosikazi wakhe ukugqoka ukudla ngumuntu odinga ukuthi ancediswe. Okwesibili ngumbalisi owe-ICT esikhangelela ukuthi nxa elokhu esentolongweni engathonisiswa kungazakali ukuthi ulecala kumbekala cala kubisela abantwana abafundisa emuva. Asiyala abantu nxa belamacala kumele babotshwe, kodwa abantu bengabotshelwa ukuthakazelela usuku oluthakazelela i-Afrika yonke. Kuni namagqitha akhecela ukuthi umndodalwana athonisiswe vele ekhaya. Imbangela kuyikhona ukuthi udinga ukunakekelwa angeka kuthole ejele. Okunye sike sabayo-ke lalamhla nanxa bengaze bemkhiphe, unkosikazi wakhe laye wade vuka esiya ekhothi ethwele iplakadi ethi free wodogwa laye wahle wabotshwa. Asazi-ke ukuthi nxa bekhitshwa abantwana babo bazabe benjani kumbe betheni.
Kuyini elikhangelele ukubona kusenzakala?
Besikhangelele ukuthi banikezwe ithuba loku thola ipayi uondongwa la yaka thola ithuba loku yesibhedlela ayenza ama-medical check-up ukuhlolwa ukuthi njengoba sehlala isikhathi eside kangaka akukho yini ukuhlukumezeka osekube khona kusimo akiso abuye bathole ithuba lokuthi uondongwa akayehlangana labantwana bakhe. Izikolo sezivuliwe, abantwana lokhu belahlekelwa imfundo. Kungasijabulisa ukuthi onikolu baphumile, kodwa ekuqaleni vele umntwana wesikolo abotshwa azahlala isikhathi esingakeyana evalelwe entolongweni. Kumfundisani kusisangani thina njenge-atrocity, umuntu wonke osezimbabwe usengu-chairperson we-SADC njengoba u-chairperson be-SADC kunikezwa ilizwe. Simkhangeleke upresidenti abuye abe ngu-chairperson we-SADC ukuthi sokumele njengoba izinto ezinzima sezibekwa kuye ze-SADC. Lokhu sikubika evele kukhangele kangenele kundaba yalaba bantu abalokhu bejitsha entolongweni bengona ngalutho.
Amapholisa asemangalelwe yilaba ababotshiwe ukuthi abasukuluza. Ubona ingandla inyathelo elihle yini le?
Linyathelo elihle nxa selikhangele, kodwa sikhangele ukuthi umhlaba wonke uzavula amehlo ukuthi kalisoze lifuqele ngaphansi kwekhapethi kube nje indaba phelayo kungelalulo.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATOS obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba i-Hezbollah izame ukuhlasela isigodlo samapholisa ensitha awe-Mossad kwele-Israel namuhla. Ele-Israel lithi kwethule okuzanywe, kwehlule okuzanywe i-Hezbollah ngoba iwise amabhomba ebutho leli amanengi aphoselwe elizweni leli. Kubikwa njalo ukuba ele-Israel selifuna ukuthumela ibutho kwele-Lebanon njengalokhu elikwenza eGaza lapho eselibulele khona abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,200. Umongameli Claudia Sheinbaum wakwele Mexico uthi inkosi yakwele Spain uKing Felipe kayinxuswanga ekugcotshweni kwakhe ngoba kafuni ukubona ukuba eleSpain lenza umonakalo omkhulu ngesikhathi lihluthuna ilizwe leli kusukela ngomnyaka ka-1591. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Leyi Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, abezindaba abe-Reuters babika ukuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uza kwethula imithetho eza kwenza ukuba usomabhizimusi beMelika bengaqhubi amabhizimusi abo bekwamanye amazwe. Wethule umbiko lwekhankasela ukhetho oluzayo izolo kusihlwa. Kusenjalo umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ozancintisana loTrump kukhetho lukamongameli ukhangelelwe ukuba namuhla uza kwethula umbiko wakhe kumabonakude we-MSNBC. Unkosikazi Harris ukhangelelwe njalo ukuba uza kwethekelela isigaba se-Pittsburgh namuhla ukuyakhankasela ukhetho. Amanye amaNdebele ahlala kweleBotswana aphezu kwemizamo yokuvuselela amasiko awo ngesikhathi ebhekane lokuchabalala kwalawa masiko, ikakhulu ebantwaneni abazalelwa kulelo lizwe. Kodwa imizamo le ibhekane lobunzima bokuhlangana kwamasiko achiyeneyo kulelo lizwe. Intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
ukulondoloza amasiko ngomunye umlando onzima obhekana leningi eliphuma eZimbabwe lisiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. Iningi selilemuli ezikhuliswe emazweni acheneyo, kukanti abanye bayenda kumbe bathathe kulawo mazwe abafikela kuwo. Lokhu kutsho ukuthi amasiko abo asequnyiwe ngoba isehlangene leminye imihlobo echeneyo. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe e-International Organization for Migration, IOM, ithi amasiko ngezinye zezinto eziphambaniseka kakhulu uma abantu besuka endaweni yabo besiyahlala leminye imihlobo. Kule Botswana, inhlanganiso yeSibanye Cultural Society egxile kakhulu ekulondolozeni amasiko esiNdebeleni izama konke okusemandleni ayo, uthi imikhuba lezenzo zingalahleki ikakhulu ebantwaneni. Okhokhela linhlanganiso umnumzana Colin Dumani Mlalazi uthi akulula ukuthi balondoloze amasiko ngomumo okhona bengaphandle kwelizwe.
Abantu bethu abasazi isintu lapha. Abantu bethu nxa ufika ebanganini bethu esazi ukuthi nana ngowekhaya, umbingelela abantu bakhe, sabona mntana, hi I'm fine, mina hi bo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe Community kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma uthi umumo okhona wenza kube nzima ukuthi amasiko ehlale qotho engaqunqwa yokuhlangana leminye imhlobo.
Indawo yamasiko iyahlupha kakhulu ukuthi siwagcine phandle kwelizwe sisemzini, ngoba kanengi sifika lapha siqala ukufunda indimi zabantu. Labantwana ezikolo bafunda kuma-private schools, bakhuluma isikhiwa endlini sokukhuluma isilungu. So yona le into vele ngokokuqala iyo esenza kuhle kube nzima.
Unkosazana Rita Hadebe uthi noma nje impi yokuvuselela amasiko ikhanya engathi ayinqobeki, kumele kuzanywe ngamandla ukwalondoloza.
Akukhona esingakwenza thina as a cultural association. Singazama ukuthi ngoba silamadishi ukuthi maybe ngazama ukuyenza maybe ama-extra lessons something like that, ukuthi bazame ukubakhuthaza nge-language even ngamasiko.
Umnumzana Bekithemba Jelo uthi okuhle ukuthi le Botswana liyavumela ukuthi kube le ndlela eminye emhlobo igcine amasiko ayo.
Umbizo ngalo liyasivumela ukuthi lapho esibuthalafa la sibuthane ngamasiko ethu. Kodwa kuba nzima ngenxa yokuthi esithezi labo babe bengenzi amasiko afanayo.
Iningi likhala ngokuthi ikakhulu intsha lamuhla ayisakwazi imvunulo, ulimi, ukudla kanye leminye imikhuba ehambelana lendlela zokuziphatha. Inhlanganiso yeSibanye yenza imizamo mnyaka yonke ukuthi ibe lo mbuthano obizwa ukuthi imbizo, lapho unxuswa abazamasiko. Aliseke bahamba emkhosini lo bakuqala waziwa kakhulu ngokugcina imbali yamasiko. Mnumzana Phathisa Nyathi kanye lowakhethwa umndeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi ubulelani lobhengula Khumalo, yonke le kuyimizamo ikakhulu ukutshengisa abantwana ukuthi bavela ngapi njalo baya kuphi. Abanye njalo bavame ukuya kumgubho wenkosi umzilikazi eZimbabwe eminyaka yonke. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe olubona ngokusetshenziswa kwemali luzaqhuba umhlangano ngolwesihlanu wokuhlolisisa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Gold kumbe iZig. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abaqondisi bamabhizimusi amakhulu amanengi bekhala ngokuthi ukugugudeka kweZig kulakho ukwenza bavale amabhizimusi abo. Kubika uBathabile Masuku.
Uhlangothi lwe-Monetary Policy Committee lukhangelelwe ukuqhuba umhlangano lo ngesikhathi kulokufuthelana kumabhizimusi athi akusasebenzeki ngenxa yokugugudeka kwe-ZIG. Okwamanje idola leMelika lithenga ama-ZIG afuya phose ichumi lane, i-13.98 emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amachumi amathathu, i-30 ZIG. Amabhizimusi aphansi kwenhlanganiso ye-Retailers Association of Zimbabwe agoqela iSpar, iTruworths, iEdgars, OK Zimbabwe, athi akusathengiseki impahla ngoba seligugudeke okumangalisayo iZig. Umnumzana Persistence Gwanyanya, ilunga lekomiti le-RBZ Monetary Policy Committee, uthi umhlangano abazawuqhuba ngolwesihlanu uzahlolisisa izikhalazo zabosomabhizimusi lozulu ngokugugudeka kweZig.
Siyafisa ukuthi kubuyele esimeni esihle ngokuphangisa. Ngakho ke idale lemali yebhanga lesizwe ele-Monetary Policy Committee liyahlala phansi ngolwesihlanu ukuthi likhulume ngendaba zomnotho welizwe.
Umnumzana Innocent Tapiwa Marimo, umqondisi wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers, uthi benze umhlangano ngomvulo lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi umnumzana Mangaliso Ndlovu abavume ukuba iziki isiwe isisindo okumangalisayo.
Current exchange rate is not
uhlupho olukhulu esilalo khathesi yisisindo semali esingasivumeliyo ukuthi sithole imali zethu esizisebenzisileyo. Sisebenzisa labasithengisela impahla ngedola lemelika kodwa inzuzo yethu siyithola ngemali yalapha okuba luhlupho kakhulu nxa sesidinga ukuyathenga ezinye impahla.
Ziyakhala izisebenzi labahlali bakobulawayo abathi izigisiwe isisindo okokuthi isiphose ifane lemali yohlobo lwebond eyalahlwa ekuqaleni komnyaka lonyaka. Inkosikazi Sihle Mlawuzi ngomunye wabo.
Ngikhuluma kunje i-cooking oil i-107 ngezigi kodwa nge-US dollar i-$3 ukuthi usetshenziswe rethibani khona lapho.
Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi intengo yempahla iqonge kakhulu ngenxa yokugugudeka kwesisindo seziki.
I-government sekuthaza ukuthi isincedise lapha ikhangele ukuthi ibone ukuthi vele imali leyo yeziki ayisakhwana, ayisathenga.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho esebenza eNational University of Science and Technology, uthi kuningi okungenziwa ukuze kumiswe ukugugudeka kweziki.
Indlela elula yokuqala yokubana sinanzelele ukubana nxa sifaka isisindo semali yethu asiyiqathanise sisebenzisa lokho akukhuthazayo ukuthiwa yi-open market. Leyi ukuze iphumelele kuhle ifuna njalo ukuthi kuxhaswe ukukhula kwamabhizinisi.
Ngesikhathi iZiki isethulelwa uZulu ngomabasa lonyaka, idola leMelika lalithenga amaZiki edlula kancane ijumi lantathu i-13 Zik 20 cents emkambo kahulumende. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uwiswa ezimathonsi, ugogo ofelwe zinkomo zakhe zonke eziyisishiyangalombili kwasala amathole amavili kuphela ngemva kokudla ukudla kwezifuyo okwaziwa ngokuthi yi-Napitapi 98 akuthenge kobulawayo okulungiswa inkampani ye-Fivet. Unkosikazi Zodwa Dube ohlala eplazini le-Kenbank eMguza uthi wafika esitolo efuna isikuba avame ukusithenga kodwa waphiwa ukudla okulomuthi obizwa ngokuthi yi-urea oyiwo obikwa ubulele inkomo zakhe. I-urea kumele iphiwe izifuyo ngesilinganiso esiphansi athi ukuthi iphathwe njengokudla kudla. Unkosikazi Dube utshele iStudio 7 ukuthi udabukile ngoba uselahlekelwe yinotho yakhe. Uthi ufuna inkampani ye-Fivet imbisele inkomo zakhe. Inkampani leyona yethu le umbiko isithi isaphenya. Sixoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo yena oxwayise abalimi labafuyi ukuthi baqaphele ukudla abakupha izifuyo zabo. Uqale ngokuchasisa ukuthi i-urea kuyini kahle kahle.
Yona ngokwayo kayisiyokudla i-urea, yokuncedisa ukuthi inkomo zenelise ukugaya, zenelise njalo ukuthi zimunye ukudla okungabe kuphethwe kutshani, ikakhulu utshani obomileyo. So siyabe senzela ukuthi siqinise amasotsha kumbe ama-bacteria ayiwona ancedisa inkomo esiswini ukuthi yenelise ukugaya ukudla ikakhulu utshani obomileyo. So i-urea ngiyaqonqosela njalo ukuthi kayisiyokudla kodwa yinto encedisa izifuyo ikakhulu inkomo ukuthi zenelise ukugaya utshani zithole okunonisayo phakathi kwabo.
Kuyini ongakuxwayisa abafuyi njalo ngaphandle kwe-urea yikuphi okunye ukudla okungaba yingozi nxa kungalandelwanga isilinganiso esiqondileyo?
Isixwayiso sokuqala ukuthi nxa uzasebenzisa ifide le-urea kuvame kakhulu ukuthi isetshenziswa iletswayi phakathi kumbe umkhothiso wenkomo ukuthi inkomo esikufuna ukuthi zikwenze ukuthi zikhothe kushwela zingakhotha bese zincedakala itswayi labona bitapi labo mabiko but okwesibili sinanzelele ukuthi abantu abaningi kathesi bathele utshani obusemabhelini utshani lokhu kwesinye isikhathi buza kukhethe amawaya amathambo nezinye nje izinto ezingalimaza inkomo amawaya aletha lokho esithi i-heart rate disease ukuthi uzathola ukuthi inkomo izadliwaya iwaya ke kayigayeke esiswini izagcina ihlaba inkomo esiswini izigcina iphazamisa ekudleni kwayo ngoba nxa iloko isifo iyabe ithemukala so linanzelele ukuthi ngalithenga amabheli ibheli lilivule lili-check ukuthi akula mawaya yini akula mathambo yini amathambo alengozi ukuthi avame ukuthi abejele umkhuhlane othiwa i-botulism lo lubona ngokuxoza ingene la inkomo uyazibulala masinya ke lo so ngenye into yokuthi fanele siyinanzelele
umuntu engehlelwa yingozi enje manyathelo bana ngawathatha ukuze ahlenge isifuyo zakhe
ngakhona lapho ibona iqalisa ukwenza ama-symptoms ugogo okade wabalisa ku-voice note yakhe siyasithi thina akayidingele inkomo iviniga ayinathisi iviniga iviniga iyanceda ukuthi initralize kumbe ikhiphe ukuba
umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima kwanele mthakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-live talk olivalelisayo nguntungamili Nkomo.